Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro munyika rePremier Soccer League. Rinoti makundano aya ari kutanga musi wa30 gumi guru aine zvikwata gumi nezvisere. Asi mutsamba yavanyorera zvikwata mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele havana kutaura kuti makwikwi aya anopera rini. VaNdebele vazivisa zvekare kuti makundano echibuku Super Cup ari kuitwa musi wa29 gunyana mushure mekumbomiswa nehurumende nemhaka yeCOVID-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti iye nevatambi vake vamirira makundano aya nekuti ndipo pane raramo yavo.
Zvakanaka chose kuti mitambo yenhabvo idzoke nekuti ndipo pane raramo yevanhu vakawanda wese webhora.
Kubvira pakamira mitambo muna 2019 zvikwata zvanga zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva nekusimbisa zvikwata zvavo. Vamwewo vakaita seDynamos neHighlanders ndivo vakaitawo rombo rakanaka rekutambidzwa mari yekukwikwidza neimwewo kambani. Vachitarisa zvakaitika pamariketi, muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva yatenga international midfielder uko. Dynamos yakabhiudha vanakini nadolo kufrant yaizvati yange isina vanhu vaigovesa. Woita seHarare City yakatora patoku maexperience players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha madhirivha mukamba. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti ari kutarisira kuti pari kudzoka mitambo apa vanenge vagadzirisa zvaiva netsa mitambo isati yambomiswa.
Panodzoka mitambo tinodavira kuti tinenge tagadzirira kupedzisa makwikwi muchibuku Super Cup nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Uye totarisira kuti tinenge takwenenzvera zvatanga tisiri kuita zvakanaka.
Asi Darlington Dodo weCapes United anoti iye nechikwata chake vachasiya zvavachaita munhandare zvichitaura zvega.
Mujao, saka kana uri mujao munozotaura zvekuti mukombo wamumaoko kana muchinge masvika kwekupedzisira. Kana muchiri kuenda pamujao hauzivi zvinoitika pakufamba.
Nhabvu yeLeague muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe wemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.